Vara Maposa mone round yekuti dai zvazoitwa ne Operation Dudula zvisina kuitika vanga vachangotora pfungwa dzekuti local politics the ANC dziri kusupporta zvakaitwa na MEC Poppy na Dr. Poppy asi pamusoro pekuti Operation Dudula vanowanza kushandisa violence saka monera angu ndekuti Vara Maposa vamanikidzwa kuti vadavire vachitaurawo kuti izvi zviri kuitika zvakaipa asi munongoona kuti nemutauriro wavo havasi kuda zvekare kuti vati zvakaitwa naDr. Poppy ndo zvatangisa izvi tadaro nyaya hombe iripo ndeyekuti Vara Maposa vanofanira kuti vagare pasi nemacounterparts avo ekuZimbabwe kwete vamunangagwa chete asi pamwe chete navachamisa vagare pasi vadiscasi vaone kuti nyaya yekutambura kwevanhu vekuZimbabwe ingagadziriswa sei nekuti izvozvo zvikasagadziriswa vanhu vazhinji vacharamba vachibuda munyika vachienda kuSouth Africa.
Vara Maposa vataurawo zvekare kuti vanhu vomuSouth Africa havavengi vabva kure asi vanodovatambira munoona sokuti mashoko ane chokwadi
ichocho ichokwadi maSouth Africans nemaZimbabweans takagara tiri vanhu vanodyidzana chandinoona kunge idambudziko huru ndechekuti dambudziko riri kuuya kwatingati kumalow income areas vane mari maSouth Africans nemaZimbabweans iko zvino vakagarisana kunzvimbo dzevanhu vane mari hatisi kuvaona vachirwisana dambudziko chairo rinobva pakuti vanhu vasina mari vari kumanikidzwa kuti varwisirane maresources mashoma shoma ndo pandinoona pane dambudziko ipapo nekuti munhu ane mari akaenda kuSouth Africa iko zvino achinogara kunzvimbo dzakaita sana Sandton achinogara kunana Blueberg kuCape Town kupi kupi achizvidyira mari dzake in fact tinoziva wani kuti vakuru vedu vehurumende vekuZimbabwe vane mari varimo mumahospital ekuSouth Africa varimo vari kurapwa ikoko nemhuri dzavo vana vavo variko kumayunivhesiti ekuSouth Africa kunana Rhodes kunana Cape Town variko vari kudzidza ikoko hatisikuona na bongozozo. Bongozozo tinoriona muma neighborhoods ekuti ma resources mashoma. Hurumende yeSouth Africa isikuitirawo vanhu vayo vari kutambura zvakakwana. Isiwo vedu vari kutambura voendawo kwavanokwanisa kugara, kwavanokwanisa kuafford ndeikoko kune ma resources mashoma. Saka vanhu vanotanga kurwisana. Zvoita kunge pane animosity asi even ikoko vanhu vegarisana nekuti maZimbabweans anorenta kubva kumaSouth Africans zvekare. Asi kana yava nyaya yema resources mabasa, zvipatara, ndopaunoona panoita tension. Ende zvinobva zvoita kunge hurumende dzikasazvigadzirisa zvazvinoita ndezvekuti zvinoratidza kuti vanhu vatema varombo vanopedzisira vava kutreatwa sevanhu vasiri vanhu chaivo chaivo mumamedia nemumwe makadaro daro nekuti root cause chaivo chaivo zviri kukonzeresa zvinenge zvisiri kudiscaswa kunzi aiwa vanhu havavengani chiri kunetsa ndechekuti maresources mashoma vane mari vakagarisana nekuti havana need yekurwira maresources vasina mari ndo vari kutambura saka hurumende dai dzagadzirisa upenyu kuitira kuti ivavo vasina mari muSouth Africa zvinhu zvivanakirewo vasina mari kuZimbabwe zvinhu zvivanakirewo.
Masvondo maviri apfuura takaona rimwe gurukota rehurumende yeSouth Africa richitaura pachena kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muZimbabwe zvinhu zvinofanira kugadziriswa zvematongero enyika zveupfumi hwenyika tikazoona zvekare nyaya yamataura iyi yaDr. Limpopo ava imi hamufungi here kuti South Africa pamwe yava namamwe maonero eukama hwayo neZimbabwe munofunga kuti South Africa pane zvaiyoda kuchinja here paukama hwayo neZimbabwe?
Ndinoti dai Dr. Poppy vasina kuita zvavakaita zvatangisa kutauruka kwenyaya idzi papublic forum ndinoona kunge South Africa yairamba ichingoita zvayaita makore zvekungouya kuZimbabwe vonwatidza vosekererana vodzokera asi kuburikidza nezvakaitwa naDr. Poppy nyaya iyi yava pajekerere Vava fanira kuigadzirisa. Ndaona kuti vanhu vazhinji Dr. Popi pavanga vachitaura nevabati venhau vanga vachibvunzwa kunzi saka imi hurumende yenyu kana maenda kuZimbabwe uko zvii zvamunotaura kana maenda kuZimbabwe uko sei tisingakoni muchibatana muchitaura navachamisa nevamwe veopposition sei muchingotaura nevanhu vezano. Saka ipapo ndakaona Dr. Popi vachikakama ndaonazve varamaposa vachikakama. Saka chakanakira South Africa ndechekuti idemokrasi. Saka vabati venhau ikoko vacharamba vachivapusha zvekuti South Africa kuti ichati yoita lip service kuZimbabwe yodzoka kumba yoti atataura nevamwe vedu operation dudula yoitika vanhu vanoti imhaka dzenyu vanhu vakafa. Saka uvo vakuru vekusouth africa vanenge vasingadi izvozvo. Saka ndirikuona kunge kuburikidza nezvakaitwa nadr Popi iko zvinovachengetsa kumanikidzwa kugadzirisa nyaya chaizvo.